Bilderberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya vatarisa zvakaitwa namanyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Ndichange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa 27 chivabvu unove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manucci joining the World Boxing Federation after his fight.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri veWBF.
Manucci ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuretire at 33 years. Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisindowo vadiki vari kumuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manucci ari kurwa naSheriff Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Mutambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSheriff Kasongo wekuDRC.
Asi Manucci haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro apo vanokunda vatamba neve kune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Utora hako bose kana iyo kana makani promise kuti ndokumbondi pa $20 iye muno kuti ndicho kandikandirova kandikakurova ndokupa $200 izva kuti ndikadzokera kumba kumari yo $20 ambofana makandipa ndopangu na $200.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparirira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhejwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaurias eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manucci anoti Zimbabwe inofarira kugadzisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzviitisa kwozoya kuti kivako kusvitisa futi vanhu vanavariko nhandaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamusi kundipa chikafu ndinotengesa.
Manucci ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manucci ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.